Moi FM.
Masikati kanaka muri Zimbabwe nawo muri ngwechikaranga muchidziverengegwa naSmelinko Smoyo nawo musoro yadzo vagari vekubhikita wana mabasa kubva kuzvirongwa zviri kuitwa nekambani yeBhikita Minerals. Hurumende yekurudzirwa kuwanisa vanasikana zvikwanisiro zvokusona mapedzi, uyewo bandiko reria roisa magetsi munharaunda yechikarudzo mudunhu reMasvingo. Nawo dzedu zvisere, vagari vekunharaunda yeBhikita vanoti vari kuwana mabasa zvichitevera zvirongwa zvakasiyana siyana izvo zviri kuitwa nekambani yeBhikita Minerals iyo iri kuchera chichegwa chelithium munharaunda iyi. Ngatihwei vachiwereketa.
I'm very happy nemashandiro atinoita paBhikita Minerals because zvakavandudza mashaya mararamiro edu especially sezvizvarwa zvemunoBhikita. Taka tinopiwa mari inoratidza kuti zvataita tisingakwanisi kuita so far takukwanisa kuzviita especially pakauya maChinese.
Saka kushanda kwandakaita kwakandibatsira, vana vangu vese vakayaruka, vese vakuzviitira vavavo, ndizvo zvinoda kutochengeta kuvasikuru.
Zvinova zvatibatsirawo isusu sevagari vemuBhikita, takukwanisawo kuitawo zvinhu zvatasingakwanisi kuita nekuda kwekuuya kwemachina nekushanda kwatirikuita paBhikita Minerals. Takwanisawo kutotenga zvinhu zvatasingakwanisi kutenga panguva yatairarama nguva yekudhara.
Kambani yeBhikita Minerals ndo iri pamanhingatenga mukuchera chichegwa chelithium munyika ino, zvekare nyika yeZimbabwe ndiyo chikakarara mukuchekwa kwechichegwa ichi munyika dzemuAfrica. Sichipfuura mberi nenhau dzedu, mufambisi wezvirongwa musangano reEngine Africa vaCharles Maregere vanoti zvakakosha kuti hurumende ipetsere vanasikana vari muzvikoro zviri kumaruwa nezvikwanisiro zvokusona reusable sanitary pads sezvo vachisangana nezvikoshero. Ngatihwei vachioreketa.
Kumwanasikana piriyo nzvimbo yakakosha zvikuru nokuti akasabata zvakanaka nguva yanenge ari on zvokuti akalika vamwana vakaseka zvakumuita sekuti atariswa pasi yake, which means the participation yake muclass inobve yaderera. Saka chikumbiro ndicho chekutieno hurumende nevamwe masangano anobatsira batsira agona kutengera vana mamaterials iwayo ananasilisiwayo kuti vakwanise kusvika mapedzi vanenge vachizvikonera vega vachishandira vega.
Ongororo yakaitwa nesangano iri inoratidza kuti vanasikana vari kuma vanotadza kuenda kuzvikoro nekuda kwedambudziko iri. Tichipesa nhau dzedu, kanzera weward 13 kumasvingo central Maisara Munemo vanoti bandiko rerural electrification agency rakaisa magetsi munzvimbo yechikarudzo, zvinova izvo zvichabetsera kusimudzira mabhizimisi emunharaunda iyi. Ngatihwei vachiwereketa.
Kuita presentation wadhi yedu yese kuti iswe magetsi. Saka mapresentations iwawo anotoinvolva community kuita masketch maps, then toenda tinoita mapresentation kuria takakwanisa. Tiri kunzwa kufara kuwadhi 13 pachikarudzo business center nechikarudzo primary patova nemagetsi zvandiri kutaura zvinoizvi. Kangosara kuti tiite tubing and wiring but magetsi infrastructure yemagetsi yavapo.
Bandiko reria rakambozivisa kuti riri mushishi kuisa magetsi mumaruwa nemumatunhu ose mudunhu guru reMasvingo. Kuti mune nhau dzamuda tigoverani, makasununguka kutibata pawhatsapp number inotiyo 0785055685 kana paexcel inotiyo @hevoi news kana pafacebook page yedu inotiyo nhau kwiro kwedu. Zita ndiSmelinko Smoyo. Uku ndiko kupera kwenhau dzedu murimi wechikaranga. Pari zvino ngatiwe dzimwe nhau murimi kwendeveli.
Lingaba lishana njani balaleli indaba ngolimi lwesindebela zifundwa nguMichelle Modamba. Izihloko zendaba, izakhamizi zeBhikita zithola imisebenzi ezihlelene eziqutshwa yinkampani yeBhikita Minerals. Uhulumende ukhuthazwe ukuthi anikeze amantombazane izinsiza zokuthonga ama-reusable pads. Futhi iRIA izofaka uGates endaweni yaseChicago Roads esifundeni seMasvingo. Indaba ngokugcweleyo, izakhamizi esiqinti seBhikita zithi zithola imisebenzi kulandela inhlelo ezishiyeneyo eziqutshwa yinkampani yeBhikita Minerals eyemba ilithium kulindawo. Asiwazweni bekhuluma.
I'm very happy nemashandiro atinoita paBhikita Minerals because zvakavandudza mashaya mararamiro edu especially sezvizvarwa zvemunoBhikita. Taka tinopiwa mari inoratidza kuti zvataitisinga kwanisi kuita so far takwanisa kuzviita especially pakauya machinese
saka kushanda kwandakaita kwakandibatsira vana vangu vese vakayaruka vese vakuzviitira fafrao ndizvo zvinoda kutochengeta kuvasikuru
zvinova zvatibatsirawo isusu sevagari vemubhikita takwanisawo kuitawo zvinhu zvatasingakwanisi kuita nekuda kwekuuya kwemachina nekushanda kwatirikuita pabhikita minerals takutora takwanisawo kutotenga zvinhu zvatasingakwanisi kutenga panguva yatairarama nguva yekudhara
Inkampani yeBikita Minerals yiyo ephambili kwezombiwa kwelithium kuleli. IZimbabwe yizwe eliphambili ekumbiweni kwalesi zinsiza emazweni aseAfrica. Kwezinye indaba, umqoqi wenhlelo zeIgnite Africa, uMnumzana Charles Maregere, uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende ancedise amantombazana esikolo ezisendaweni zasemakhaya ngezinsiza zokuthunga ama-reusable sanitary pads njengoba bebhekane nenkinga. Hasemzweni ekhuluma.
Kumana sikana period inguwa yaka kosha shikuru no kuti akasakato shakana kanguwa yani nga arari on zoro wati akalika vamwana wakateka so haku mwini jase kuti asari kukupati kwa self-esteem yake which means the participation yake mklas ino vya aderera saka chikumbiro nchioche kutenu urumende yamangu mapumasangara nubatira batira haku unakuchengira wana mamateria mtiwayo anana sulisi wa yukitwa panza kusisa mapete wa ingwa jisikone rareka magician rareka
umbono wa yenza ili nilangano luveza wata mantombazana asemakaya agayi eskolo ngenxa yali inkinga siqedisa indaba zethu ukansila kaward 13 eMashwenko Central unkosi yazisara munemo uthi abe rural electrification agency area bafake ugetsi esiqintini sechikao rutso ouzaphathisa ekuthuthukiseni amabhizimusi akuleli asemzweni ekhuluma
kuita presentation what yedu yese kuti iswe magetsi saka mapresentation iwawo anotoinvolva community kuita masketch maps then toenda tinoita mapresentation kuria takakwanisa tiri kunzwa kufara kuward 13 pachikarudzo business center nechikarudzo primary patova nemagetsi zvandiri kutaura zvinoizvi kangosara kuti tiite tubing and wiring but magetsi infrastructure yemagetsi yavapo
inhlanganiso yeria yake yayazisa ukuthi ezihlelweni zokufaka ugetsi ezindaweni zasemakhaya esiqinti esikhulu seMashwenko Mangali le ndaba lingafuna ukusinika ikholeki ukusibamba kunombolo zethu ezithi 0785055675 kumbe ku-X yethu ethi @hebonews kumbe ku-Facebook yethu ethi nawo bayiwe rokwedu lokho kuphela kwendaba igama nguMichelle Mutamba